Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete yura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo chikumi 4 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tichange tichienda kumadebrele south kunoassessa situation iri paground, tinobatana nemamwe macommunity based organizations ikoko nyatsoassessa situation iripo tichigadzira response strategy yakanaka.
Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruva roronga kuenda kumatevereland south kunoona mamiriro akaita zvinhu zvichitevera mashoko ekuti hurumende iri kuronga kuvhara zvikoro makumi mana mudunhu iri. ZCTU inoti haioni urongwa hwehurumende hwekukwezva vekubatana navo mukumutsiridza kambani yenational railways of Zimbabwe uchibudirira. Pakati pematambudziko akatarisana neveruzhinji munyika, mumwe mubatanidzwa wekurima bindu uri mune rimwe musha kubulawayo uri kubatsira mhuri dzakawanda zvikuru dzinochengeta nherera.
Chichiedi kana chiono chedu cheshafa Global Ministries takachiwana mugore ra 2011 musi wa 5 June, ndopa takatanga kuvamba chichiedi. Izvo zvakakura kune zvimwe zvakasiyana-siyana asi zvakanyanya kutsindira makatangira musafara.
Nhatse muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yatakaita namuprofita Fungai Furati vekereke Shafak Global Ministries. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Teachers Union kana kuti Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti riri kutumira chikwata kudunhu rematevereland south chichanoona kuti zvinhu zvakamira sei zvichitevera mashoko ekuti hurumende ine urongwa hwekuvhara zvikoro makumi mana mudunhu iri nekuda kwekuderera kwevana vari kupinda zvikoro izvi. Mutungamiri wesangano iri vaobet masaraure vanoti vane urongwa hwekutaura nemapoka ane chekuita nenyaya iyi akasiyana-siyana kuti vanzwe upfungwa dzavo, asi vanoti havasi kuzorega hurumende ichiita madiro ajojina neupenyu hwevana pamwe nevarayiridzi. Mwedzi wapera bazi rezvedzidzo yepasi rinonzi rakazivisa kuti riri kuronga kuvhara zvikoro makumi mana kumatevereland south nekuda kwekushomeka kwevana vari kupinda pazvikoro izvi uye kushayikwa kwevarayiridzi vanoda kushandira mudunhu iri. Asi masangano ose anomirira varayiridzi akavimbisa kutora matano kuburikidza nekuramwa mabasa kana hurumende yakaenderera mberi neurongwa uhu. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamasaraure.
Nyaya iyoyo ichiri mugwara rekuti vari kuchiri kuronga sehurumende, asi kumbofunga kwavakangoziita unhubu hwakakurisa kungofunga pfungwa idzodzo dzekuti tivhare zvikoro. Zvino zvinonyunyutisa zvikurusa tichitarisa kuti hurumende inoti inoita zvegusa ruzhinji asi ichida kunyima vana vakawanda zvakadaro mukana wekuti vatichida kupedza mabasa evanhu vakawanda. Kutaura kwatiri kuita izvezvi vatiri muurongwa hwekutaurana sehurumende vachironga kuti vangazviite sei.
Mukuronga kwavari kuita ikoko vakazivisa here kuti varayiridzi vanenge vane zvikoro zvinovharwa izvo vanozoiswa kupi?
Vanhu vasina hanya nevanhu vazhinji varayiridzi vanenge vasina varipo vachatodzimara vashaya mabasa vachotopinda mumastriti sevamwe vana veZimbabwe vazhinji. Zvinove zvinhu zvinosusumisa kwazvo. Ivo vari kuita zvose izvo vachimanyidzana nenyaya yekuda kutsvaga zvekukwereta mari kunana IMF nekunana World Bank. Kwereta mari dzekuti vazvigire zvavo asi vanhu veZimbabwe vachitamba.
Saka imi sesangano mune matanha amuri kutora here?
Tichange tichienda kumadevereland south kunoassessa situation iri paground, tinobatana nemamwe macommunity based organizations ikoko nyatsoassessa situation iripo tichigadzira response strategy yakanaka. Asi zvatoda ku kuzivisa hurumende ndezvekuti kana vachinge vangoyedzesera kuenderera mberi nemhuku wakadaro tiyazoeke tichiramwa mabasa titange tichiita mademonstrations tiyaitoita kuti nyika imire kusvikira hurumende yaremekedza kodzero dzevanhu dzekudzidza kodzero dzevashandi saka tichange tichienda kumatibelland south tichange tichizozivisa maonero ati etaita pamwe chete nevamwe variko machief nevadzidzisi variko nevabereki variko tobuda negwara rakanaka pamwe chete rezvatichazoita tisakabatana
zvikonzero zviri kupiwa nehurumende kuti itore matanho aya ndezvipi
vari kuti zvikoro izvi hazvisi viable nekuti zvine vana vashoma isu tinoziva kuti dzidzo hachisi chinhu chinotengeswa dzidzo haisi yekuita nayo profit uyezve nyaya inoita kuti zvikoro izvi zvive nevana vashoma inyaya yekuti vadzidzisi vazhinji vanenge vachitizva nzvimbo idzodzo hakuna zvekushandisa zvakakwana ikoko
mutungamiri wesangano revarayiridzi vekumaruva reamalgamated rural teachers union of zimbabwe vaobert masaraure vari parunare nestudio 7 ZCTU inoti haioni hurongwa hwehurumende hwekuedza kukwezva vekubatana navo mukumutsiridza kambani yenational railways of zimbabwe huchibudirira sezvo makambani aya achitya kuti anogona kuzokundikana kutora mari dzavo kubuda munyika izvi zvinotevera musangano wakaitwa svondo rapera wekuedza kukwezva vekunze vanoda kubatana nenational railways of zimbabwe mukumutsiridza kambani iyi munyori mukuru wezctu vajafet moyo vanoti mutemo wekuti hurumende inotora zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana kambani yekunze yatorawo zvikamu makumi mana nezvipfumbamwe kubva muzana unotyisidzira vekunze vanoda kuzosima mari dzavo munyika ngatinzwei vachitsanangura maonero avo pamusoro peurongwa uhu
zvinogona kurambwa izvozvo nenyaya yekuti vanoda kuvatira vanotarisa kuti pavanokanda mari dzavo vanogona kuzozvitora here mari idzodzo havazonyuri here environment rapa ndiri kutaura nyaya yeenvironment inenge iripo pachirungu vanoti investment munhu anoinvesta mari yake anenge achiita maretenis akatikwanei tine machallenges nenyaya dzemutemo dzingati inconsistencies nemapolities edu saka vakawanda vanenge vachida kuisa mari kuita partner muno muzimbabwe vanobvunzisisa kuti ko nyaya yeownership apa inozofambiswa sei sezvo muri kuti imimi munotora 51% kana ndatoda kutora mari yangu ndichabvumidzwa here yekubuda nemari yangu tine nyaya dzakafanana nedziri kutaurwa namangunja zvokuti takutoshandisa zvinonzi mabhondi izvi saka munhu anenge aita mari yake anenge achiti ko ndichazokwanisa here kuwana mari yangu sezvo ndichabhadharwa nemabhondi saka pane zvakawanda zvinonetsa zvinofanira kuongororwa vekunze vasati vatanga kuita bhizinesiriasines yekupinda munyika
asi mungaona herewo zvichiita kuti vashandi varasikirwe nemabasa kana pakapauyawo vamwe vemakambani vanogona kuda kubatana nenational railways of zimbabwe
kana kungangowanika vanhu vanoita izvozvo those who are able to take marisk zvinogona kuvasira vashandi asi makore apfuura taona kuti vashoma vanoda kutora risiki iyoyo nenyaya yecorruption iripo munyika taona zvaitika kumadiamond uko vadiko vakapinda vakaisa mari dzavo hatina kumboona mabasa achiwedzerwa tine problem yenyaya yepolitics kana kuti matongerwo enyika saka inyaya inofanira kutogadziriswa iyoyo upfumo hwezimbabwe haugoni kugadziriswa wega kutariswa nyaya yematongerwo enyika
avanga vari munyori mukuru wesangano revashandi rezctu vajafet moyo vari parunare muharare nestudio 7 pakati pematambudziko akatarisana neveruzhinji munyika rimwe bindu remubatanidzwa riri mune mumwe musha unogara veruzhinji muulawayo riri kubatsira dzimwe mhuri kunyanya dzinotungamirwa nevakwegura pamwe neshirikadzi avari kuchengeta nherera mutoro wedu wenhau tauraishava anotipa nyaya inotevera
ambuya Judith Dure avo vane makore makumi matanhatu nerimwe yekuberekwa vanogara mumusha wesizinda nemurume wavo pamwe chete nevana vavo vakura vaviri uye vazukuru vatanhatu ambuya Dure havashande uye murume wavo ave pamudyandigere uku vana vavo vasingashandewo sevamwe veruzhinji ambaya dhuwe nemuri yavo vari kuomerwa neupenyu. Ambaya dhuwe ndiwe sachigaro weSizinda Community Garden Project unoe mshandira pamwe unosanganisira vanhu vakwegura kunyanya madzimai uye chirikadzi nevanochengeta nherera.
Kuse community garden akanangana nevanhu varugara muno muSizinda wa 21 chekunana Chabarara Base zvakazvanangana nema elders vanhu vanochengeta nherera ma widows vasingashandi andimozvase mazwano chero young stock varimo varipo mazwano vanochengeta munherera mukati memhuri dzavo asiri munhu wechidiki.
Mubatanidzwa weSizinda Community Garden une nhengo zana negumi nevasere. Garden iri riri pahekita imwe chete nechidimbu uye nhengo imwe chete yemubatanidzwa uyu ine nzvimbo yekurima mibhedha gumi neminomwe iyo zvirimwa zvakasiyana siyana kusanganisira muriwo pamwe nemadomasi. Ambuya dhuwe anoti garden iri risati ravepo vanhu vari mumubatanidzwa uyu vairarama upenyu hwekudya nokodzezvironda asi iko zvino vanoti vaive kurarama upenyu huri nani.
Tinorima zvinofanana semusport kana ndatotengesa pa17 beds hapana nondicontroller ndinogona kutsvaga customer yangu ndouya nayo ndogona kuti kana ndatengesa 7 beds dzechomuriya dzoni pa$7 a day kana ndikatotengesa 2 times a week is $14 kana ndikaenda pane matomato nemaonyeni ndiwanotonetsa nenyaya kuti muzva kuti ane season saka season yacho ikauya ndikatengesa 3 beds dzematomatoes I gain saka ndotobetserana chiri pakuwana chikafu chiri pakutenga magetsi munzimba kana pakuti tenga ballpoint chayo chayo yemwana kana kuendesa kundotsvaga mapiriso kuti tiwane kurarama.
Garden reSizinda rakatangwa mugore ra2015 uye rinodiridzirwa nepombi inoshandisa magetsi anobva kuzuva. Pombi iyi inokwanisa kupomba marita emvura zviuru zvipfumbamwe paawa imwe chete uye mvura iyi inochengeterwa mutangi remvura riripo. Kucherwa kwemugodhi pamwe nepombi yemvura zvakaita zviuru zvinomwe zvemadhora. Garden iri rakakomberedzwa nefenzi uye mugarden umu pane nzvimbo yakavakirwa danga rehuku. Pakashandiswa mari inosvika zviuru $35 zvemadhora kuti zvose zviri pagarden iri zvivepo. Mari iyi yakabva kusangano reSally Foundation rekuAustralia richishanda nesangano reZimbabwe Development Democracy Trust iro riri kubatsira nhengo dzemubatanidzwa uyu. Amai Chidhoti Mbeu wemugari weSizinda uyewo vari nhengo yeSizinda Community Garden. Murume waamai Mbeu akashaya uye vanotambira mari yemudyandigere kubva kukambani yeNational Railways of Zimbabwe kwaishanda murume wavo. Vanowanawo imwe mari kubva kuNational Social Security Authority asi vanoti mari iyi yainge isingavakwanire zvekuti vainetsekawo neupenyu vasati vave nhengo yemushandira pamwe.
Inini murume wangu akafa 96 ndiuchengeta vazukuru ndiuchengeta nevana vazukuru vacho vasina mai vacho vakashaya so ndikutotenda garden iri kutondibatira zvikuru ndasingazivi kuti ndinobatsirwa sei ndinozviita sei nenhamo yese iyi asi iye zvino aiwa nhamo yangu iri nani.
Poverty Reduction Forum Trust rimwe sangano rinoshanda rakazvimirira rega munyika rinoti vagari vemumadhorobha vakatarisana nekutambura kukuru nekuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi munyika. Sizinda Community Garden Project muenzaniso wezvimwe zvirongwa zviri kuitwa mumadhorobha kubatsira kuti vamwe vevanhu vanotambura vawane chauviri ukuwo vachiwana chikafu chinobatsira kuti utano hwavo hurambe hwakanaka. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo ndini Taura Ishava.
Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu weStudio 7 kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Titus Mangwenda vanogara kuchipinge kumanika lenduku. Makadii mukoma Titus?
Ndinani makadii nesidio 7.
Aiwa isu tiri nani zvedu. Mukoma Titus mukatudze kuti muri kurarama sei kuchipingo uko semukomana wechidiki kudai?
Vechipingo uko ndiritofinga pakambani zvine zvino. Pane kambani yatikufinda yekutora kudhawani kuchipingo. Pane basa kudhawani kati Ariston.
Munenge muchiita basa reyapa?
Ikambani yekugaya tii anozitegaya tii anozobudisa masvamba anonwiwa tii.
Kuonaka kuti mabasa muZimbabwe umo anenge ari kunetsa zvikuru kune vechidiki zvava zviri nyore here kuti muwane basa iri?
azisi hazo nyore zvakanyanya vakati vengedere ishoma sezvo ngoto munharaunda mwenogara vandakangoitawo izvi kuti ndirionewo zvirikanwa
saka munoshanda makawanda zvakadii
so far takati wandi zvedu asi nekuti sezvenatainenge ichando tichachinenge yadzikira saka vanhu vazhinji vari kumbomiswa mabasa
saka zvinoenderana nekuti muri pamwaka upi
chanhu yekuti mvura inonge inayaya renisizeno anhu anenge ichiblowa akati vakawanda ine sizoni inei tiya chinenge yashoma saka zvando yanhu anoshanda indombodzikisiwa
imi makamiswa here kana kuti muri kushanda henyu
ani hangu tiri kukondini handichazivi pamberi apo kuti tichazifamba sei
munofarawo here nemari dzamunenge muchitambiriswa munokwanisa here kuti munyatsokwanisawo kuraramisa mhuri yenyu
mari haikwani zveshota zvechokwadi haikwani chekuti zvingararamisa
munenge muchitambiriswa mari pamwedzi
haikutambiriswa ma77
imi mati maroora here kana kuti muchirugara kumba mukoma Titus
haina havasange ndaroora hangu tiri kutsvaka
saka kana matambira mari iyi munoita sei muri kubatsirawo vamwe vana kuenda kuchikoro here
ya ndiri kuvabatsira but itori neplani pane maplani andiri kutoronga hangu ndiwakuti idzo ndingaita zvimwe zvinonga zviri nyore zvika zvibatsira mupenyu radhodhani kushanda mukambani mandiri kuita kubatsira zvirorirwadza remukambani wacho
kana mitivi rinorwadza muri kuti kudi apa munotanga nguva imopedza nguva uye munenge muchiita sei
tovazitangaidina 6 days 2 asi sometimes zvichirongerere hasi
saka matimi pane zvimwe zvamuriuda kuzoitawo mukaunganidza mari muriuda kuunganidza mari yakawanda zvakadii uye chii chamuriuda kuita
ndada kuti ndingatiunganidzawo mari inenge irorusvikawo kana kuti 300+ ndongoonawo license yongodraivha mota zvinonga zvinonga
saka munenge muchida kudraivha pakambani apa here kana kuti munee makutonotsvagawo rimwe basa kunzeuko
ndakandozi kuti panangorionerawo hangu ndongoshanda hangu izvini pona pavo pasina tokwanisa kuti zvongodini kushanda
munobva mumuri ine vana vakawanda zvakadii
mune 4
ndimi mukuru here kana kuti
ya ndindange
saka kuti mukwanise kuenda kuchikoro maita sei maienda kuiko kufactory uku muchiwana mari yechikoro here kana kuti zvaifamba sei
mari yechikoro ndio vabereki vaaitondipawo
vanosenzawo pakambani apo
baba vanotorimawo mabhanana mai vandakotengesa kumusika pamutare
ndo zvavachiri kuita here kana kuti vakaregedza mazuva ano
ndozvavari kutoita izvozvo vachiitirawo vamwe vanini vangu vachiri kuenda
kunze kwenyaya iyoyi yamataura yetii ndeapi mabasa arimo munharaunda menyu
ndingangoti yechitingo yese aturimo ndimungori mafekitore iyo yetii iwawo ndo vakatozaremo hamunai nekuti indastry inoita zvimwe zvinhu mungori makambani zvayo ngorimwomo anongoita zvetii
varimi vechichena vachiri kuhere kana kuti kwangosara vatema chete mazuva ano
itori hangu yondiri kambani haisisina vachena ba aaanevanhuvei
ko mari yacho munoiwana here zviri nyore kana matambiriswa paye nekuti ka vanhu vari kumbogunun'una kuti mari dziri kunetsa kumabhanga
nhasi ndatogeko ndatoishaya haisi kutobatika kuti ritoonetsa unongorwadza kutenge kuimirira
tiri kuona kuti imi muri wechidiki muri kuzvishandira ndeipowo imwe kurudziro yamungade kupa vamwe vechidiki vakateerera
ndingatiopa ndekutoto isangogarirawo maoko paunonge watoona wakabasa wotokashingirira weiitawo kuti ugadzirire mangwana rakanaka kana zvozvazonakawo remangwana racho kuti vosaunge uri parinani
aiwa tinokutendai mukoma Titus nekupinda muchirongwa chedu
zvakanaka tidosevendaisimbora kukupaisa baba vangu vazvitarira zvinhu mangenda vakatirira
aiwa tinotenda zvikuru ndofunga vari kufara kukunzwai muchibuda panhepfenyuro yamunofarira
zvakanaka hazi
tinotenda zvikuru manga makateerera kubva kune mukomana wechidiki anogara kuchipinge kumanikaland uko Titus Mangwenda muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo aiwa hama wadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndokusiyai mwina Jonga Kandemiri.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa9198m pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave Izvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuru yatakaita namuprofita Fungai Furati vekereke Shafak Global Ministries.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, muno simba simba. Yesu simba rangu, simba rangu, Yesu simba rangu, muno simba simba.
Prophet Fungai Furati, the founder and prophet of Shafa Global Ministries. Chuchi big and a chuno to the Shafa Global Ministries, Akachuana, Mugoreto, and Living, and so 5 June. The Tapata Tanga, Vamba, Chuchi, Josiakura, and the Vatican of Siana Ashi, the Ranga Sindra Magatan Gram Tafara, the Tafara membership, that is in the Yuba Pafandi, the Chukura, and the Nasim, and the Vatican of Siana. Mwafani mbibi rile, epwe kwa zana. Zibara nga ya mita fara yeye, kwenzegi mita kwenye South Africa, ndo kwenye katili mpuchori ya Pretoria West, ndo kwenye kwenye sanga Nairobi. Kwa tulichechi kukura, tulichechi kusumuka, tulichechi ya bata na kinagasi ya nasiana. Uye mwarivari kubata ni mgrazi mshanta bima testimony, katigo mita kukura kusikaipa hapo, kwa wana zirezo kwa wanda shukuru kwa na mwari, kwa waya wakasi sunga ni mwe chini ya kasi ya nasiana umwari mwe,
Vakawanda Prophet Fungai vanoenda kumakereke nezvikonzero zvakasiyana siyana. Izvi zvamunoitawo sekereke munyaya dzekubatsirawo vanhu yatingati humanitarian.
Kuchechi kwedu tine boka ratakatsanangura rinonzi reIdzwi. Bokerangu mirira kubatira vanhu pazvinhu zvinobatika tine mbatya kunyanya nezvimwe zvikafu zvatinopota tichipa pakati pegore nekupera kwegore so far tine vamwe vakanyanya kubata vana mbuya vakanyanya kubata uye mukatazvokutafara kwatiro inzvimbo rekuti zvinhu imwe kutatangotanga tine vanhu vanga neupenyu vatina kumirawo zvakanaka so tatichitoro dzimwe hembe dzakasiyana siyana dzatinenge taunganidza sechechi zvimwe zvikafu zvatinoita unganidza sechechi tichigona kuendesera vanhu vavo kuti vagobatsirwa vagogona kuwana kurarama kwakanaka.
Matauro wokuti muri kuona vanhu vari kuporeswa nenzira dzakasiyana siyana pamwe nekubatsirwa iko kutenda kuri kuitwa nevanhu vachitenda kereke, muri kuonawo kuri kupa makomborero akadiwa kukereke.
Kupora kwevanhu, kudzikinurwa kwevanhu nekutaura kwamwari nenzira yechiprofita kuri kukonzeresa kuti vazhinji vagogona kutenda muna Kristu, vagogona kutenda muna Mwari. Uye nekutaura kwandaita kuti izvo shondo yedu iri kudhivhi nenzvimbo ichangosumuka zvatibatsirawo kuti chechi yedu igone kuaccessa vanhu vakasiyana siyana tagona kuwana vanhu vakasiyana siyana vari pasi, vari pakati nepakati nevari pamusoro. Zvatibatsira kuti tigogona kuti chechi ichisumukawo nekuda kweminana nemabasa ari kuitwa naMwari kuti tagonawo kubata upenyu hwevamwe vanhu vari kuda kusumudzwa nenzira yezvinhu zvinobatika.
Nhasi Prophet Furati, shoko ramungapa kuvana veZimbabwe mungariwana kubva mubhuku ripi?
Ndichaverenga kubva kuna Muparidzi chapter number 9 verse number 11. Inoti izvo, ndakadzoka ndikaona pasi pezuva kuti anomhanyisa hasi iye anokunda pakurwa, ane simba hasi iye anokunda pakurwa, akachenjera hasi iye ane zvokudya. Vanhu vane njere havasi ivo vane pfuma, vanhu vano umhizha havazi ivo vanofarirwa, asi vanowirwa vose nenguva nemukana. Chandingade kutaura kuvateereri vedu nemhuri yese ndechekuti vesi yataverengesa iri kutibudisira pachena kuti izvo vanhu vanogona kunge vaine zvipo zvavakaberekwa nazvo, vanogona kunge vaine zvipo zvavakapiwa kubva vachizvarwa, asi hachisi chipo chinokonzeresa kuti munhu agogona kubudirira, hachisi chipo chinokonzeresa kuti munhu agogona kuenda kumberi badzi. Chinokonzeresa kuti upenyu hwedu hugosumudzwa kunzwisisa nguva nemikana Mwari anotipa muupenyu hwedu. Muchaona kuti kana munhu akapiwa mukana nhasi akakonwa kuushandisa mangwana, kunyange aine chipo, chipo chake chinogona kusagamuchirwa nekuti nguva yacho yaifanira kushanda yakadarika. Ropafadzo hombe Mwari raanogona kutipa muupenyu, kutipa nguva nekutipa mukana. Tikagona kunzwisisa kuti mukana nenguva zvinhu zvakakosha zvinobva kuna Mwari, zvipo zvatakapiwa nezvatiri kumhanyisana nazvo muupenyu zvichatanga kubudirira. Kune vamwe vane pfungwa dzinogona kuvapa mari asi nguva yava kuda kudziunza haisiriyo, nekuti pazvaishanda havana kugona kunzwisisa nguva yacho nekushandisa nguva yacho. Chandiri kuda ndechekuti ari kuteerera
mabvatereri wose nemhuri yose iri kunditeerera ndezvekuti tigonzwisisa kuti kana mwari achiropafadza vanhu anovapa nguva uye mwari anovapa mukana uye chandinoda pamusoro pamwari ndechekuti mwari kana achitipa mukana anotipa mukana yakawandisa hatipe mikana miviri kuti kana tikaraskirwa neumwe chete totoziva kuti hatitotsvaka neumwe chete kana kuti ukaendawo waenda zvachose mwari watinonamata ndimwari anotipa mikana uye kana takarasikirwa nemikana munamati muhombe muupenyu nekuti mwari nguva yandakarasikirwa nayo mukana wandakarasikirwa nawo dai zvagona zvabatika muupenyu hwangu nekuti ndochinhu chakakosha chiri kunzi nebhaibheri vakachenjera havasi kuwana mari nekuti vakachenjera vari kukunda patsiva havasi kuhwina nekuti vakasimba vari kumhanya havasi kukunda nekuti vanomhanya zvisingaiti asi zvese zviri kuitwa nekuti mwari wapa vanhu mukana nenguva yekuti vagogona kubudirira vagogona kufuma vagogona kuenda kumberi ndochinhu chandida kunamatira kune ari kuteerera kuti dai tagona kupiwa ziso rinoona mikana yedu ziso rinoona nguva yatiri kupiwa namwari chinhu chihombe chandida tinamatire ndechekuti mwari tipei maziso anoona nguva yedu nemukana nokuti nochedera muparidzo rinotaura izvo kune nguva pachinhu chose uye kune mukana pachinhu chose chakasikwa namwari zvichireva kuti chinhu chandisina handina nekuti nguva yacho haisati yakwana tikadya chinhu chinonaka zvakaita sei nguva yacho isati yakwana hachigoni kubudisa kunaka kwacho chinogona kutovava nekuti nguva yacho haisati yakwana ndiro shoko hombe rangu rati ndigosiyira vateereri muzuva ranhasi kuti hama dzangu vakabudirira vakasimba vari kutarirwa nenyika dzose kunzi auyu ane mbiri yakadai ane mbiri yakadai hakuna kana ikodzera vakagona kungoona nguva nekugona kunzwisisa mukana wavakapiwa namwari kara jesu kristu
nazareta
vanga vari muprofita Fungai Furati vakavamba kereke Shafak Global Ministries vari parunare nestudio 7 muHarare. Kambo katinoshandisa pachirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu uye kakaimbwa nechikwata cheChrist Like Choir. Kambo Soweto Breeze kubva kuna Black Moses Ngwenya kachibva kuno kustudio 7 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau zvakare sangano rinomirira vashandi rezctu rinoti harioni urongwa hwehurumende hwekukwezva vekubatana navo mukumbotiridza kambani yenational railways of zimbabwe uchibudirira sangano revarayiridzi vekumaruva roronga kushanyira matevelerland south kunoona mamiriro yakaita zvinhu zvichitevera mashoko ehurumende ekuti ingangoronga kuvhara zvikoro makumi mana nhasi muchikamu chedu chechitendero manzwa wehurukuru yatakaita namuprofita Fungai Furati vekereke yeShafak Global Ministries tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiiri ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.